imininzi ni-marvelous mhlanganya huyo ndichithi hey no misoro yena udzeludza nasi chishanu chikunguru 28-2017 vatori venhau voratidzira muHarare vachiti mapurisa ari kuchikora kodzero dzavo chidiki rezanupf mudunhu remashonaland west vanomanikidza vemabhizimisi kuvhara mangwana vachiti munhu wese anofanirwa kunonzwa mutungamiri wenyika varobert mugabe vachitaura panhandare yemitambo pachinoi university of technology mapurisa nezvikonzi zvedare vanotora midziyo yebato rinopikisa remdct pamuzinda waro weharvest house muHarare zvichitevera kutadza kubhadhara chikwereti kwakaitwa nebato iri kune mumwe mushandi waro mapato manomwe anopikisa munyika anosanganisira mdct mdc pdp transform zimbabwe nemamwe otarisira kuumba mubatanidzwa unonzi mdc alliance kukwikwidzana nezanupf musarudzo dzemuna 2018 mubato mezanupf moita makakatanwa otyirwa nevamwe kuti anogona kuguma odeura ropa apo nyaya inoti ndiani achatora chigaro chavamugabe younza kunetsana kunotyisa masangano akazvimirira oga anodarika makumi masere nepfumbamwe oshora urongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo huri kuitwa nezanupf munhau dzemitambo tichakupai zviri kuitika mumutambo wekasolaga soka premier league uye kuvhurwa kwenhandare yerufaro stadium yange ichigadzirwa muchirongwa chelive talk na8pm tiri kutarisa makakatanwa ari mubato rezanupf panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavarobert mugabe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001202465038 musakanganwe wekufarira facebook page yedu yevoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire